manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavateriri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo mbudzi 6/2022 mangaterera ku studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chitundumuseresere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatakura mushina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi hachina kusimuka sezvange zvakatarisirwa. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwa Chirigawad kuChipinge dzakaputsirwa misha ndokusara dzisina pekugara. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chitundumuseremusere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kusimuka nhasi chakatakura mishina yeumhizha neumhetura mukuona mamiriro ekunze munyika kana kuti satellite chatadza kusimuka sezvanga zvakatarisirwa. Chitundumuseremusere ichi changa chakatakura masatellites enyika dzinoti Zimbabwe, Japan neUganda nezvimwewo zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vari kumwedzi pari zvino. Chitundumuseremusere ichi chinonzi chatadza kusimuka nekuti paita moto uye changa chitarisirwa kusimuka kubva muVirginia muno muAmerica. Chave kutarisirwa kusimuka mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveumhetura neumhizha mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu.
Nyanzvi zvinikadzwana yanga ichifanira kuti simuke nhasi yakarongwa neoperizinenzi Zimbabwe National Geospatial Agency like portals ye-aerospace neNASA yekuZimbabwe. The idea of the satellite, the commercial satellite, haifanani mahombe anana America neRussia yekuti payana aiwa budu. Ndeyekuti ikalonchwa a very small satellite, probably like a box.
Inenge yakakosha sei kunyika yakaita seZimbabwe?
Inenge ichitarisa zvinhu zvakadai. Nyato mvura, mapetinii anguvai, zvakanyanya sei, nekupisa matemperatures kuti anakatirekodhwaka. Saka uchazoona kuti after a year kana 10 years, information iya inenge ichikorita kudenda kuya kuya about environment neclimate kuti zvinofamba sei. Sezvamunoziva kuti tiri panguva yeglobal warming. So most international organizations vanotoda kuti nyika idzi dziridevelopa vaona kuti maforest awo ari kupera, mvura yavo chitiriitika, mvura futi kana kune edinisitinge zvekuchaita mvura yanovayaiya kana kuchaita earthquake satellite anopa information ana data kuti zviedionisai. So a good department zvandasendez parii pandekuagricat zvanenge uchiona matekeri nekuenda kwenguva temperature iwe ndachikwira nemuzimba. Ah, mazuva ano mvura yachatangi nayo muzimba zvisini. Ah, mazuva ano hwindira emazoni yedai. Kozi inenge iri information ichiinde nevasatirati ari pedyo. Akatarisa pedu mune murege weZimbabwe. Zvini vamwe will also benefit tanzuva yachoione mazvo imeteorological services muZimbabwe.
Muzinda weZimbabwe National Geospatial Space Agency uyu uri kupi chaizvo?
Parizvino institution yacho iri paUZ ekuni asendosele zvemitekezozvo akaenda kupan kutenga Tokyo nekutenga ikoko kuzvenchi yanga tsandira kudonda 3 mamama anonzi makushimu satellite kuzi vadiki kushimu Uganda Zimbabwe ndiye Japan saki I think a few minutes before launch paita problem kuti vaona alarm kuti akungangoita moto vakaitova kuti aiwa tiyazotanga mangwani ndezvekusvika pasi ndezvadiki tinase zvidzidzo aitoziva ende very soon ndati tiyai yeye zvakusasanisika kuti yende kuti tedyanyani kuti aiaidiki kwenye tiyai nayo ndiyo ndani yangu
mungapa muenzaniso here ipapo
sezvakaita madrone madrone aindoshandisivaka kudhara angaimirita tinoziva kuti madrone anongenyezi ende masatelite waitikinidat yiyo iriyozokusenzana Elon Musk apo panenge asida kukambira mayo zvatizati kudenda kuti vanhu vambobata chiintaneti azinati iyi hatiti kuikambira izvozvo pari zvino ndiri kukambira data rewetha climate change nezvimwe zvakadaro daro
saka tichitarisa kuti muri kuti kanhu kadiki diki kanga dhure zvakaita sei tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muzimbabwe
what I know the smallest one can be 20,000 up to half a million US dollars and actually it's called the cube set so zvinhu zvakatodhizaina kudhara but now maengineers anenge akuprograma macomponents zvinhu that software inenge ine kaamateur radio inenge ichicommunicata neground
Nyanzvi munyaya dzezveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu vachitaura vari parunare kuBulawayo. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga ward 11 kuchipinge dzakapiwa minda panguva yekugoverwa kweminda patsva muna 2000 apo varungu vaitorerwa mapurazi achipiwa vatema dzasara dzisina pekugara. Muri idzi dzinonzi dziri kurwiswa nemumwe mukuru muchiuto ari kuti iri purazi rake. Hatinokwanisa kubata vatauriri vemapurisa nemauto kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanhu ava vanonzi varasikirwa nemidziyo yakawanda sezvo kuri kunaya. Makomisheni ehurumende anoti yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission anonzi akatosumwa nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku avo vanesangano riri kuedza kuyananisa vari kurwisana ava.
Nyaya yacho ndeyekuti nzvimbo yavanhu vachigara iyi vakaipiwa mugore ra2000 dziri nyaya dziya dzekuti pakatara nyaya dzefast track land reform kuti vagare sekuti nyika yezimbabwe yanga yaizoti aiwa ivhu ngariende kuvanhu vatema vandokugara kwavanga vachiti vakati vakamastrucha avo asi nzvimbo yavanga vachigara yanga indori nemurungu aizi jobai ndoko vanga vachigara. Saka mugore ra2019 pakamboita kamudzikiro kuti vanga vanonopisirwa zvakaratidziswa nevamwe vanga vangoraiwa ingaitiswa murivare nofanira kuti ari vanhu vatema inini vanhu vatema varimo hamuna kunyatsovhura zvakanaka mugore ra2018 ndobva tazombopindira tikataurira navo kuti aiwa vagari ava havada kunozotenda kuti bodi yange vangogara uye chiro chatiri kuhumbeni ndozvo vadzoka vakagara zvakanaka izvi hazongoita zvakare ndezvekuti nyaya iyi yadzoka zvakare.
Kana muchiti nyaya iyi yadzoka zvakare mungatsanangura kuti chii chaizvo chiri kuitika uye ndanani vari kurwisana nevanhu ava?
Pane makwiti anenge achiitika yekuti mukugara kwavari kuita vanga vakutoita sitetura zvonzi aiwa famiri inofanira kudzoka kuna vanasiyana zebrigadier. Saka pakunenga kuti vari kuita ivo ipano chikwadi vachidesana vachikuda kupisirwa dzimba dzavo saka tiri kushungurudzikana kuti pavapisirwa dzimba zvinhu hazvii kumira zvakanaka havana pekugara vanga vachigara dzimba dzavo dzakapiswa mazenge achisekwa sekwa mvura yakatanga kunaya musi wechina vasitavatiechesande vakanayiwa vakabva musamudiri rimizi tinoonerwa makwana vakapisa vakaenda kune rimwe riri pasaidi
Saka ma purisa ambouya ere kuzoedza kugadzirisa dambudziko iri.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunare kuchipinge. Tabatao mutauriri we Commission ye National Peace and Reconciliation va Obed Gutu tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinobata sei nyaya dzakadai.
Zvatinoita ndezvekuti kana pane munhu kana vanhu vane chitemo kana zvitemo zvavanoda kuti zviongororwe kana zvitariswe neNational Peace and Reconciliation Commission, tine simba ikura tiisiwa nekumiroro mutemo wenyika Constitution of Zimbabwe Section 252 Subsection F. Inoti vaya vanenge vachakunza zvitemo vanounza zvitemo zvavo, vamwe vanoda kuunza zviri zvakanyorwa, vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura manhoroondo yavo, vamwewo nenda kuita zvinoro zvimazuvano vanongoti hazvitonyora zviri tsamba dziya dzinonzi electronic mail, vamwe vachitumira ari maWhatsApp. Saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo, nekuti kana chichemo chinge chaunzwa kuNPRC tinotochiongorora. Ndosaka ndiona NPRC ine mahofisi akawanda kumativi mana enyika, maMutare Eastern Region tine hofisi, maMutare muguta reMutare tine hofisi, muguta reMasvingo tine hofisi, muguta reGweru tine hofisi, muMulawayo tine hofisi, muChinoyi vazvashoma anotevera tichange tichivhura imwe hofisi muJinjura. Chinangwa chiri chekuti provhinzi yoga yoga ive nehofisi yeNPRC.
Imimi munozoita sei kana mapuwa chichemo?
Kana tapuwa chichemo chauya patiri, tinochiendesa kubazi riya ratinotiro muchirungu Complaints Handling Investigations and Legal Services Department, inova ndiyo yandinocheya, ini thematic chairperson webazi iroro. Tine vaongorori vedu mainvestigators maofficers vedu vanozoenda paground, voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict, ingava conflict yekuti vanhu chanesana nyaya dzeminda, nyaya dzezvicherwa, nyaya dzakangosiyana siyana. Maofficers anoenda paground vonozwa nyaya kubva kuvamhanyari, vonzwazve nyaya kubva kune vanenge vakamhanyarirwa, toedza kuti toenzanisa vamhanyari nevamhanyariri kuti pave nerunyararo. Kana iri nyaya tinodzikana nenyaya dzinenge dziri mutiringanotizo of criminal matter, tinobva tati aya kana iri nyaya ingava yecriminal matter kuti vanhu munharo hakuvara kana kuti munhu abhinwa kana kuti yacho zvakadaro anirira propati yake, inenge iri nyaya yatinozenge takuendesa kuvapurisa. Kana dziri dzimwe nyaya dzekuti vanhu vatotikana kuMatare vari kutingikana kana mumacivil court nezvinhu zvakadaro, isu hatizowani simba pamutemo
zvokutipindire munyaya zvinenge zvaendeswa nevanhu kumatare edzimosha.
Saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu kana kuti panomboita kakudya manonoko? Mune zvikwanisiro zvacho here zvokuti mukwanise kupindira nekukurumidza?
Wabvunza mubvunzo wakanaka. Zvikwanisiro zvinombotinetsei nokuti zvinenge zvichifanana nokuti kana iri nzvimbo yokuti inoda kuti vanhu vaendeko, nguva inzvimbo pamwe inenge iri kure, panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuisa mudzimota. Saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzinguva tinomboita vamatambudziko akaita saiwawo, asi ndinofara kuti hapari zvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury, hatingashori. Asi unongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti ugoti wawana mari chaiyo yaunenge uchida kuti uwane.
Mutauriri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObert Kutu vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vatatu vanonzi vafa uye pachiri kutsvagwa vamwe mushure mekunge ndege yange yakatakura vanhu makumi mana nevatatu yadonhera muLake Victoria kuTanzania. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vechidiki muAmerica vanonzi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemamidterms kuti dare reCongress rivewo nevamiriri vechidiki. Pari zvino vanganzi ndevezera rechidiki mudare reCongress muAmerica vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe, asi vanozikanwa nekuti Generation Z vane makore ari pasi pemakumi maviri nemashanu vari kupindawo musarudzo idzi kuti vave vamiriri vedare, sezviri kuitwa namuzvare Caroline Levitt kuNew Hampshire anova nhengo yebato remaRepublicans. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinonzi Brenda Muzimu, ndinotungamirira sangano reAlbinism Day to Dream Initiative, Rainbow Beneath Albinism Zimbabwe Trust.
Tiri kunzwa kuti pane mamwe makwikwi amuri kuronga kuita, mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuita pari zvino?
Yes, makwikwi atiri kuronga kuita ndeevanhu vanorarama neusote, vanhu vakomana nevasikana vanosanganisira masouthern African countries, masangano tingangoti 18 nyika dziri muSouthern Africa, zvichienderana nekuti ndevati vapinda mumakwikwi aya. Ende tiri kuronga kuti daitaiita mutwa 27 May muno muZimbabwe, neunder the theme iye rinenge richidindindira rinenge richiti united in making our voice heard as maAfrican countries. Sezvamunongoziva kunyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, kumanga kuchirewa vanhu vane albinism kana kuti kushandiswa kwemabody parts avo.
Nyika dzamataurai dzakatotenda here kupinda mumakwikwi aya?
So far pane nyika dzakatenda kupinda mumakwikwi aya dzinosanganisira South Africa, Zambia, Malawi, Namibia, Lesotho. So far ndo nyika dzakatendera kupinda mumakwikwi aya neMozambique.
Makwikwi aya anobatsira chii chaizvo kusimudzira kodzero dzevane usope?
Makwikwi aya anobatsira kunge achisimudzira vanhu vanorarama neusope kuti vange vasingazvitarisire pasi, uye kuti vange vachinzwisisawo kwanisa kunzwisiswawo nemunharaunda dzavanogara. Uyezve anoita kuti tidzidzise vanhu munyika dzedu kuti aiwa sevanhu vanorarama neusope hatikodzere kunge tichiurayiwa, hatikodzere kunge tichisarudzwa pane vamwe, uyezve hatikodzere kunge zviya zvekuti munhu afa onodhigwa guva rake vachida kushandisa kuupfumi kana kushandisa kuita zvimwe zvinhu. Saka tinenge tichidzidzisa kuti aiwa tiri vanhu vakafanana nevamwe.
Asi makwikwi akadai kaanomboita mutauro kuti kana tichiti ndiye munhu akwanisa kuita tsvarakadenga, munenge muchitarisa chii apa? Munenge muchitarisa runako here kana kuti nenjere dzine munhu mungatsaranguro zvinofamba sei.
Okay, ku meet and meet albinism kumakwikwi aya achingotarisa runako rwemunhu tinenge tichitarisa kuti unokwanisa here kumira kana kuti kumiririra vanhu vanorarama neusopi. Saka tinenge tichitarisa njere dzako iwe kuti unokwanisa here, because chatiri kunyanya kuita kukwidziridza kana kuti kuboosta self confidence kuvanhu ava kuti endai kunze munotaura maererano nevanhu vanorarama neusopi, zvatinoda kuti vanhu vanorarama neusopi. Saka unotozoona kuti hatitombolimita izvi kuedi chaiyo, asi tinoerana kuti iwewe une confidence shika papi uyezve unokwanisa kumiririra here boka iri.
Vanenge vasarudzwa vabudirira kuti vakunde mumakwikwi aya, munenge muchitarisira kuti vanozoita basa rei chaizvo?
Okay, tinenge tichitarisira like tomboti ndemuno muZimbabwe, tinenge tichitarisira kuti vange vachifamba nawo munharaunda, let's say kumamisha chaiko chaiko, vachidzidzisa vanhu vabereki vanoita vana vane albinism kuti vanofanirwa kuchengetedza vana vavo zvakaita sei, uyezve kuti ivo vanorarama neusopi vanofanirwa kuzvibata zvakaita sei kudzivirira utachiona hwecancer, gomarara, kuita kuti vafanirwa kuzora mafuta vaitese nezvimwewo zvekungoti munokwanisa kudai vachikwanisawo kuongorora kuti vanokwanisa kuitei sevanhu vanorarama neusopi, vachipawo mvere kune vamwe vanorarama neusopi kuti munokwanisa kuchiita zvinhu zvakasiyana siyana muupenyu hwenyu, ende hapana chinokuvimitsa mumilimitwe neganda renyu.
Pane vamuri kuonawo here vemakambani vari kuda kushanda nemi, uyeko vanenge vachidawo kuti vange vachibata nemi vanokuwanai papi chaizvo?
Pane vamwewo senge vataishanda navo kubva kudhara, masponsors vanokwanisa kuuyawo on board. Kuitawo vamwe vanenge vachida kutanga kubatana nesu vanokwanisa kutifonera panhamba dzinoti +26 3 778 165 695, uyezve vanokwanisa kutibata kumahofisi edu ari kuAvondale panhamba 62 Cockroad Avondale, Harare. Kuti sezvo tichida kuita meet and meet albinism Southern Africa, tinenge tichikumbira kuti makambani akawanda auye on board so that inokwanisa kubudirira, because ichati nechihombe hachisiri chinhu cheZimbabwe chete but cheSouthern Africa yese.
Ndinokutendai muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Alright, tinoita basa chaizvo.
Avo vanga vari muzvare Brenda Mudzimu vanotungamira sangano re-Dare to Dream Initiative vachitaura vari varunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tatipa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvatereri vedu.
Vahwande makadiko yenyu, zita rangu ndinonzi Mubayiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Sekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatumwa here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvina hakusisina, Mwari vakatumidzira vatumwa vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari, havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari?
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete, handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateereri ndechipi vamubayiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pane mumwe akabvunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero hazvina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vatereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura rechiti Jesu akatuma vadzidzi vake akati endai kuhwai dzakarasika chete dzaIsraeri. Ndokwakauyira Jesu. Saka ava vai zvimwe izvi handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine periodi kana kuti zvine rekodi yekuti panguva yakati chii chinenge chiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri haana kuenda kuchikoro. Vadzidzisi vaprofiti vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vanokuitora Ezekeria. Vanoitora Ezekeria. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita. Asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemusoro yandataura iyo. Mazviitanyi vawande mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chabuda makwikwi T20 World Cup ari kutambirwa kuAustralia mushure mekurohwa ne71 runs neIndia. Munawo dzemitambo zvinhu zvabuda zvakadai: Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 1 FC Platinum 1, Highlanders 1 ZPC Kariba 1, Herentals 1 Dynamos 0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundu musere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kutakura michina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda chatadza kusimuka kubva muVirginia muAmerica nhasi nekuda kwemoto. Mhuri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga Ward 11 kuchipinge dzoona ndondo mushure mekuputsirwa dzimba dzadzaigara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.